mapato andinoziva andanzwa kuti achanga achipinda kune bato reMDC Alliance kana kuti mubatanidzwa MDC Alliance asi mugakavairi mubatanidzwa iwo uchange wakamirirwa navatendai biti kuti ZANU PF pagakavairi tanzwa kuti ichange yakamirirwa navaChristopher Mutsvangwa kuti bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA mutungamiri webato iroro Professor Lovemore Maduku vachange varipo pamwe chete naDr Nkosana Moyo vanove mutungamiri webato reAlliance for the People's Agenda kana kuti APA.
Ko zvatinoziva kuti kune vakawanda chose vari kukwikwidza kuti vaite mutungamiri wenyika vamwe vese vari kupi?
Vamwe ndinoiva kuti vanenge vaine zvinenge zvakavamanikidza nekuti vana ivava ndo vandakwanisa kunzwa kune vari kuronga nezvemusangano iwoyo musakanganwa kuti vachange vari vachikokera nhaurirano iyoyo yegakava ndichaka Sali anove mushandi weVoice of America pamwe chetewe nemumwe anonzi Ruvheneko parirenyatwa gakava iri kuitwa pakubatana kweVoice of America neZimbabwe Television Network kana kuti ZTN inove iri muno muZimbabwe ndo vakaronga gakava.
Ko vanhu vari kutarisira here hurukuro iyi?
Vanhu vari kutarisira hurukuro iyi wande asi ndanzwa kuti vanenge vachida kupinda kunoona hurukuro iyoyo vachange vachibhadhariswa madhora 10. Vanhu vandambotaurawo navo vari kuti madhora 10 ekuti tinge tinoona kana kuteerera gakava iroro imari yakawanda zvikuru zvikuru vachitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi muZimbabwe.
Nene pasina nyaya dzekubhadharisa mari pamusuo apo munoona sekuti gakava iri riri kuda kuitwa chinhu chinotarisirwa here kana kuti chinodikamwa navanhu muZimbabwe panguva inoiyi?
Vanhu vanoda zvikuru gakava irori asi chiri kunyanyo chandandwa kubva kune vandanchivhunza ndechekuti vari kuti ko vatungamiri vemapato acho vari kukwikwidza musarudzo vadiiwo kuuya nekuti zvichapindurwa nenhume dzavo kana nevavatuma zvinogona kunge zvisiri izvo chaizvo chaizvo zvavanenge vachitarisira kuti dai toti vachamisa vanga varipo kana kuti vamunangagwa vanga varipo vaitaura nenzira dzakadii yavangati kuzvinzwira kubva pamuromo wemunhu wacho ari kukwikwidza. Vanhu vainge vachiti dai zvava zvabvira kuti ivo vaviri ivavo vange varipo vachipindura vega ndo zvazvichitarisirwa nevanhu.